Vatongi vapfumbamwe vedare repamusoro soro reSupreme Court avo vakagadzwa nemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe neZuro nhasi vanzwa chikumbiro chakasvitswa kudare neZLHR chekuti kamba yeHarare Central inzaina kukodzera kuchengetera vasungwa vanorarama neutachiwana hweHIV. Chikumbiro ichi chinotevera kuchema-chema kuri kuita vaDouglas Muzanenhamo avo vanorarama neutachiwana hweHIV avo vanoti havana kubatwa zvakanaka pavakasungwa muna ukadzi 2011 vachipomerwa mhosva yekuronga zvekupidigura hurumende vachishandisa nzira dzokuratidzira dzakashandiswa kuEgypt nekuTunisia mukubvisa vatungamiri venyika mbiri idzi pazvigaro. Rimwe gweta ravamuzanenhamo vazvikomborero chadambuka avo vanoshanda nesangano reZLHR vaudza dare iri kuti vamuzanenhamo vakachengetwa pakamba yeHarare Central apo pavakanyimwa mukana wokunwa mapiritsi avo nenguva. Vachadambuka vati vamuzanenhamo vakazonopiwa mapiritsi kujeri reHarare Remand Prison pasina tsamba dzekwachiremba dzekuti vanofanirwa kupiwa mapiritsi api. Rimwe remagweta avamuzanenhamo vatawanda zhuwarara avo vanoshanda neZLHR vanoti kodzero dzavamuzanenhamo dzakatyorwa vari muusungwa paHarare Central.
Vedare vanga vachiti ehe nyaya yaDouglas tainzwa, asi tiri kuona kuti mapurisa ari kuramba zvakawanda zvacho zvanga zvataurwa navaDouglas Muzanenhamo kuti zvakaitika. Asi tazobvumirwa hedu kuti titaure zvinhu zvacho izvozvo ende vatiudzewo kuti ivo vanoti chii, kuti zvinopindirana here nebumbiro remutemo redu reZimbabwe.
Vazhuwarara vanoti utano hwavamuzanenhamo hwakasvika pakaipa panguva yavakanga vari muusungwa.
Munhu ane utachiona hweHIV akasiyana nemunhu ari akazvimirira kana kuti akasimba. Saka zvatakaona ndezvekuti mabatirwo avakaita kuti vairambidza kutora mushonga wavo pavanenge vaudzwa nadhokita kuti vatore ndo chekutanga. Kepiri, utsvina nezvekupfeka kana kuti uyezve nekusabvumirwa kuva kwakagadzikana zvakanaka zvinhu zvinoita kuti munhu awedzere kurwara kwake. Saka ndosaka tatichiti kana munhu ane utachiona hweHIV akataurirawo mapurisa kuti aiwa handina kumira zvakanaka, anobva afanirwa kubatwawo zvakatsarukana nezvinopindiranawo neutachiona hwake.
Asi gweta rehurumende vatinei dhodho vanoti nyaya iyi inofanirwa kuraswa vachiti hapana humbo hwasvitswa kudare nemagweta avamuzanenhamo hwekuti zvavari kutaura izvi zvakaitika. Vadhodho vanotiwo nyaya iyi inofanirwawo kuraswa sezvo magweta avamuzanenhamo aifanira kutanga aenda kudare repamusoro reHigh Court kwaizononyatsoripenengurwa nyaya iyi isati yasvitswa kudare repamusorosoro. Zvichakadai, vatongi vedare repamusorosoro vati vachatura mutongo wavo muzuva ravasina kutara. Mangwana, dare iri rakatarisirwa kunzwa chikumbiro chavaJelous Mawarire vesangano reCenter for Elections and Democracy in Southern Africa, avo vari kuda kuti mutungamiri wenyika azivise zuva richaitwa sarudzo nekukasika sezvo vachiti paramende iripo pari zvino inopedza kuita basa rayo zviri pamutemo musi wa29 Chikumi. Zvichakadai, ZANU-PF inoti vakambenge vari gavhuna wedunhu reMatabeleland North retired Major General Jevan Maseko avo vakashayikira kuBulawayo nemuvhuro vachavigwa pamarinda anovigwa magamba enyika nemusi wesvondo. Hazvisati zvanyatsozivikanwa kuti vamugabe vachange varipo here pakuradzikwa kwavamaseko sezvo vamugabe vasimuka nhasi munyika vachienda kumhemberero dzesangano reAfrican Union dzichaitirwa kuAddis Ababa, Ethiopia nemugovera. Vamugabe vari kuperekedzwa nemutevedzeri wemutungamiriri wehurumende vaArthur Mutambara, gurukota rezvekunze kwenyika vaSimbarashe Mbengegwi nevamwe vakuru vakuru muhurumende. Vamugabe vari kunobatana nevamwe vatungamiri venyika dzemuAU mukupemberera kusvitsa kuri kuita sangano iri makore makumi mashanu sangano iri ravambwa muna 1963. Dingindira reurongwa uhu rinoti Pan-Africanism and African Renaissance. Vatungamiri vemuAfrica vachazeya zvinhu zvakawanda pamwe nekubuda negwara richange richishandiswa nenyika dzose dzemuAfrica kwemakore makumi mashanu anotevera. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Dini Thomas Chiripasi.